Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 7 2018.
Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanonoka Wande, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Sachigaro mutsva weZek amai Priscilla Chigumba vanosangana nemapato ezvematongerwo enyika kwenguva diki musangano uchibva wapera.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanodoma mumwe webatevedzeri vavo vaNelson Chamisa kuti vafanobata matomu panguva iyo vatsvangirai vari kurapwa kuSouth Africa.
Vari pamudyandigere vochema-chema vachiti mari dzavari kupiwa ishoma.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro mutsva weZimbabwe Electoral Commission Justice Priscilla Chigumba nasi vasangana nemapato ezvematongerwo enyika kekutanga kwenguva diki vakaudza mapato aya kuti asiyane nezvemhirizhonga. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa pamuzinda weZek, Justice Chigumba vakurudzira mapato aya kuti amhangare nyaya dzemhirizhonga kumapurisa pamwe nemamwe mapazi anoona nezvesarudzo akaita seZimbabwe Human Rights Commission. Mapato akawanda apinda musangano uyu anoti haana kufara nekuti musangano wacho waitwa kwenguva pfupi uye havana kuwana mukana wekutaura zvichemo zvavo zvose. Vanoona nezvekufambiswa kwesarudzo muMDC inotungamirirwa naProfesa Walsh Mncube vaHenry Chimbiri vati hapana zvakawanda zvabuda musangano kunze kwekuziviswa chete kuti Justice Chigumba ndivo vave sachigaro weZek. Vachimbiri vatiwo vafara kuti Justice Chigumba vataurawo kuti nyaya yekunyorwa kwemavoter registration slips imhosva.
Vangotaurwa nyaya yetu maresiti chete kunzi tati imhosva anenge awanekwa achidimanda resiti ngaasungwe. Ndo zvandangonzwa chete, ndo chete point 1 yangotaurwa chete. Hatizivi kuti mapurisa achatenderana nazvo here kana vachaita basa ravo here. Inonzi implementation.
Mutungamiri webato re1980 Freedom Movement Dr. Francis Dana vati vakwidza chichemo chekuti pane nyika dzekunze dziri kupindira musarudzo dzemuZimbabwe nekupa zvinhu zvakaita semupunga kune mamwe mapato. Vati izvi zvinokonzera kusagadzikana munyika uye havana kufara nemhinduro yavapiwa nasachigaro weZek.
Isusu complain yata raise as a political party. Tati, we cannot just say there is political violence without saying they are also sponsors of political violence. We're saying they are foreign organizations, varukupa rise, varukupa paraffin in rural areas. All those actually they are influencing the ultimate outcome of the election. So when we say that to the Zeke chair lady, she actually brushed us aside. And it is just a personal opinion.
Nhengo dzakawanda dzebato rezanu PF ndidzo dziri kufamba dzichipa vanhu zvinhu zvakaita semupunga mumatunhu akawanda munyika uye mapato anopikisa anoona sekuti kuita izvi kutenga mavhoti. Vadana vati Zek inofanira kuongorora nyaya iyi vachiti pari zvino kuAmerica kune mutauro nenyaya yekuti Russia yakapindira musarudzo dzenyika iyi. Vakawanda vapinda musangano uyu vanoti havana kufara kuti havana kupiwa mukana wekutaura zvichemo zvavo zvose uyewo vati vange vachitarisira kupiwa chikonzero chakaita kuti vaimbo vesachigaro weZek Justice Rita Makarau vasiye basa. Munyori mukuru mubato reUnity Party vaObert Makaza vanoti havana kufara nekuti musangano wanhasi watora nguva pfupi pfupi.
Ndofunga taita about 40 minutes, 40-45 minutes. Msangano uchibva wakloswa. Zvingonzi I'm rushing somewhere. Of which munhu wese papera msangano hapana abuda imomo ane mufaro, hapana abuda imomo agutsikana. Nekuti zvinzvinzo yedu atachida kuvhunza, hapana chavhunzwa. Zvese ungachingo injosa, ndikungotudzwa kuti zvakati nezvakati. But chatinoti chabuda pamusangano yacho hapana. Ringori bhazi rangochinjwa driver, but same system ndiyoyo. Hapana chachinja pane zviri kuitika. Same system yekuriga kwaita Zanu PF. System ya varungo shandisa nasi.
Pari zvino pave nemapato ezvimatongerwo wenyika anodarika makumi masere akanyoresa kuZEC. Nguva nenguva ZEC inoita misangano nemapato aya kuitira kuti pakurukurwe nyaya dzesarudzo uye Justice Chigumba vakurudzirawo mapato ezvimatongerwo wenyika kuti atevedze zvaakabvumirana kuita muchiga chaakaita chesarudzo chePolitical Parties Code of Conduct. Nyika inotarisirwa kuita sarudzo dzemutungamiri wenyika, paramende nemakanzuru mukati memwedzi mishomanana inotevera uye ZEC yatove mushishi yekugadzirira sarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Gurukota redunhu remasvingo vaJosiah Hungwe nasi varamba kupindura mibvunzo yevatori venhau pavabvunzwa kuti sei bato ravo riri kumanikidza vanhu kuti varatidze maserial numbers anoratidza kuti vakanyoresa kuvhota. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
VaHungwe avo vadaidza vatori venhau kumahofisi avo vachida kuvaudza nezvirongwa zvehurumende zvekusimudzira dunhu remasvingo. Varamba kupindira mibvunzo ine chekuita nezvekutyidzirwa kwevanhu neZANU PF vachiti vanga vachida kutaura nezvebudiriro mudunhu chete. VaHungwe varatidzawo kutsamwisa nemibvunzo yabvunzwa neStudio 7 mushure mekubvunzwa kuti vanotarisira sei kuti vemabhizimusi ekunze vauye munyika iro bato ravo richipomerwa nyaya dzeuchikora kodzero dzevanhu uye kushandisa mauto kuti rikunde sarudzo.
Vaudze zvinyore kuti vaHungwe vati hatidi kuwa izvozvo, toda kuwa progress chete. Asi vanhu vose vakaiuyai handizvakaona president. Muzoita zvamuda kuita zvebusiness ndizvo. Saka izvozvo musatora zvinhu kubhawa kuvhuvisa muisa civilized press conference.
VaHungwe varamba zvakare kupindura vatori venhau mune imwe mibvunzo vachiti vanoda kutaura zvine pundunzo nebudiriro, kunyange vamwe vazama kutaura kuti budiriro inodyidzana nezvinoitika mune zvematongerwo enyika. Vachitaura zvavadaidzira vatori venhau, VaHungwe vati mamwe makambani ekunyika yeChina avo avakoshiwa mazita ari kuuya kuzovaka dhorobha idzva richava guru mudunhu remasvingo pedyo nedhamu retekwemukosi uko kunonzi kuchauya vashanyi vekunze kwenyika. Asi nyanzi mune zvematongerwo enyika dzinoti VaHungwe nevamwe vavo muZANU PF vave nemakore vachingovimbisa budiriro asi pasina chinobuda kunyanya pazvirongwa zvinoitwa nemakambani ekuChina. Nyanzvi idzi dzinoti VaHungwe pamwe nehurumende yeZANU PF vakaita makore makumi matanhatu nemanomwe vari muhurumende yava Robert Mugabe, avo vakabviswa panyanga gore rapera vachingoita vimbiso dzakadai pasina chinobuda. Nezuro vaimbova gavhuna webhanga guru renyika vaGideon Gono, avo vakaitwa sachigaro webhodhi reSpecial Economic Zones Authority, vakaudza veparamende kuti bhodhi ravo pamwe nekambani yakaumbwa gore rapera iyi havana mahofisi ekushandira uye havazivi kuti vari pasi pebazi ripi. Vakatiwo hapana kana mari yavari kuwana kubva kuhurumende, kunyange hazvo bhodhi ravo richifanirwa kuenda kunze richikwezva vemabhizimusi ekunze vanoda kutanga mabhizimusi munyika. Nyika zhinji dzekumadekero dziri kuvimbisa kuzopinda munyika kuita mabhizimusi kana hurumende iripo yaita sarudzo dzakachena dzisina mutauro, asi mhirizhonga pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanovhota zviri kuwanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vabuditsa mashoko kuburikidza nemutauri wavo vaLuke Tambo Rinyoka vachiti vadoma mumwe wevatevedzeri vavo vaNelson Chamisa kuti vafanobata chikaro chemutungamiri weMDC kudzamara vadzokera kumusha. Pari zvino vatangirai vari kurapwa vari muchipatara chiri muJohannesburg kuSouth Africa. Vatambori nyoka vati vatsvangirai vatora danho iri pachitariswa kuti vamwe vavatevedzeri vavo vaElias Mudzuri namuzvare Tokozani Kupe vari kuSouth Africa pari zvino. Vatsvangirai vatiwo vachamisa ndivo vachange vachamirira bato muBMDC Alliance. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJoe Mabhenge kuti tinzwe maonero avo zviri kuitika muMDC.
Chekutanga chiripo ini nhau yefeya yatiri kungozivai pachena iyoyo yekuti vatsvangirai vakabuda pachena kuti havafungwa zvakanaka. Saka nyaya yavapo yanyaya yefungidziro mukati mevanhu kuti vachagona here kuzokakata ndima inodiwa kuti vange vachitungamirira bato reMDC uyezve reAlliance kuti vanhu vakananga kusarudzwa. Saka ndinoona sekuti nyaya yefungidziro iyoyo ndo nyaya yaakuita kuti vanhu vatange kuita bata mupfupi bata murefu nenhau yekuda kuona kuti ndiani angazenge achitora matomo kana ivo vatsvangirai vakazenge vati havasi kukwanisa kunge vachiramba vachienderera mberi nekutungamira musangano wavo. Zvinhu izvozvo zvinosiya musangano zviri kuitika zvinosiya musangano wave zinyekenyeke. Ndiko saka nyaya iyoyo ichifanira kuti ikasike kugadziriswa nekuti iwo musangano wepozi weMDC sekuziva kwatinouita ndo wega musangano unogona kunge uri sekuti unogona kusvitsa vana veZimbabwe panenge pari nani kana kutovapa pundudzo chaiko chaiko semusangano unopikisa nekuti musangano watoziva kuti wanga wagara uchingorwawo uri mukatimwo mukwenguva yakareba chose.
Chii chiri kuitika muMDC? Anganzi mutungamiriri pasi pavatsvangirai ndiani?
Ndanzwa zvamareva apa. Maonero andiri kuita ini mukuverenga kwandaitawo gwaro iroro. Gwaro iroro riri kutaura nhau yekuti vamudzuri namuzvare Kupe vanzi ivo vari Joni vanzi havasi munyika pari zvino. Izvozvo handikwanisa hangu kunge ndichiti ichokwadi here kana kuti hachisi chokwadi asi ndo manyorerwo aiitwa gwaro. Saka zvanzi vachamisa pamusoro pebasa ravanga vakanzi vafanobata navatsvangirai kualliance zviri kuita sekuti vachamisa ndo vabva vapiwa zvakare matomu anga akambenga akapiwa vamudzuri. Mamiriro azviri kuita aroratidza kuti vachamisa ndo vafanobata matomu ekunge dai vatsvangirai vanga varipo vangadai vari kuita ivo vega zvekutungamirira bato uyezve vari ivo vanga vachitungamirira musangano weAlliance.
Ndataura navatambori nyoka ndikabvunza kuti ko musangano uri kuCape Town uri kushorwa nevechidiki veMDC ndowei uyezve sei zvichibuda zvakadaro? Vatambori nyoka vakati zvemusangano weCape Town havazvizive. Saka imi munoona sei kuti tipiwe mhinduro yakadaro asi mavice president maviri ebato ravo ariko kumusangano, secretary general ariko kumusangano? Chii chiri kuitika apa?
Ndine urombo ndine urombo hwakanyanya chose vahwande nekuti namashoko iyaya amuri kundipirawo zvinenge zvichinongedza zviri kupa munongedzo wekuti musangano unogona kunge wave zinyekenyeke, musangano unogona kunge wave kutopindwa napongwe, musangano unogona kusiyiwa wave sekuti hausisina zvosimba zvakanyanya.
Avo vange vari vaJoe Mabhenge vachitaura vari parunhare vari muSouth Africa.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuSouth Africa uku kwaita makakatanwa pakati pemutungamiriri wenyika vaJacob Zuma navaCyril Ramaphosa panyaya yekuti vaZuma vasiye basa vaRamaphosa vapinde panyanga semutungamiriri wenyika. VaZuma vakabvisawo aive mutungamiriri wenyika vaThabo Mbeki pavakapindawo panyanga semutungamiriri weANC muna 2008. Nhaurirano dzavari kuita dzikasiya vaRamaphosa vave pachigaro zvinogona kureva uye kufanana nezvakaitikawo kuZimbabwe nenzira dzakasiyana-siyana. Mukuzeya nyaya iyi, tabatawo mumwe mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga, kuti tinzwe maonero avo.
Mutungamiri webato rinotonga kuno South Africa reANC wakasarudza mutungamiri mutsva vaCyril Ramaphosa, asi mutungamiri wenyika vaZuma vanga vachitarisa kuti varambe vari pachigaro pamutemo kusvika gore rinouya ra2019. Asi nenyaya yekuti vanopoterwa nyaya dzakawanda dzeuori nekusatendeka nezvimwe zvakadaro, pava kuita makakatano ekutiwa vari kuti dai vachisiya basa nekukasika vachipa munhu anenge adomwa navaramaposa kana kuti ivo varamaposa vatsvaka kuti vachienderera mberi. Mutsauko wetemukuru wakakanaka pakati pezvinoita South Africa kuno nekuZimbabwe ndeyekuti idzi nyaya dziri kuitika idzi ndedzematongerwo enyika, dziri pachena, hadzina kana mauto kavari kupindira madziro zvatakaona kuZimbabwe.
Ko zvino ivo vaZuma vari kuonawo here zvinyorwa zviri kumadziro izvi kuti ivo zvavakaitawo navambeki ndizvo zviri kuedza kuitwawo kwavari iko zvino?
Hongu vari kuzviona, asi vanga vari kumboita nharo vachiti handiende, hakuna kwandinoenda nekuti handina chandakatadza, ndakaita zvese zvakatarwa, ndinofanira kupuwa mukana wekuti ndipedze chikamu changu chekutonga zvakanaka ndisina kusairirwa. Asi patasvika iko zvino tiri kunzwa kuti vanenge vazoona kuti kwava kumakata, saka vazodududza vava kutaura kuti achiregai ndiende mune zvakanaka. Ndosokuru riri kubuda mune vanhu vari kutaura vari pedo navo.
Tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri munyika yeSouth Africa, zvinosara zvimire papi mumaonero enyu neutungamiriri hwavaRamaphosa maererano nemamiririre avanoita tarisa basa ravo nemaonero avanoita matongerwo ezvenyika yeSouth Africa?
Pamanzira atino zviita tichiongorora tichitaurawo nevamwe, tinoona sekuti vaRamaphosa munhu ane akatipengenuka ane chiedza pane kuona nezve kudyidzana kweSouth Africa nedzimwe nyika. Kureva gurumwandira revana veZimbabwe vari muno muSouth Africa vanenge vakajekerwa kana vaRamaphosa vachinge vapinda panyanga, nekuti tinotarisira kuti vanogona kubatsira kuendesa mberi nyaya dzekuti vana veZimbabwe vagere muSouth Africa vapiwewo zvishandisiro nezvikwanisiro nemapepa akakwana.
Avo vange vari vadehwa Mavhinga vachitaura parunhare vari kuSouth Africa neStudio 7. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makataerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Imwe nhengo yebato rinopikisa mukinya yadzingwa munyika iyi ichiendeswa kuCanada nekuve nechekuita nemucherechedzo wemukugadzwa kwemutungamiri wenyika kwakaitwa kuna vaRaila Odinga. Hurumende yeKenya yamanikidza vaMiguna Miguna kukwira ndege yeusiku yeKLM Royal Dutch Airlines yaibva kuNairobi ichienda kuToronto ichimbomira muAmsterdam.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuda kuti mauto aritidze zvombo zvehondo muWashington, vachiti vanoda kuti zvipfuure zvavakaona zvichiitwa neFrance pazuva reBasil Day. Vakaudza vakuru vemuzinda wePentagon kuti vaite urongwa hwekuratidza masimba emauto uhu muguta guru reAmerica.
Sezvo chirongwa chekunyoresa kuvota chebiometric voters registration mop up chiri kupetwa mangwana munyika yose, vakawanda vari kunze kwenyika vanoti havachazivi remangwana ravo panyaya yekuti vachapinda here musarudzo dziri kutarisirwa gore rino vachivota vari munyika dzavagere kana kuti kwete. Mumwe wevari kunze ava ndi amai Chenai Moyo Mutamba Sere vesangano reZimbabwe Citizens Initiative avo vari ku London ku Britain. Amai Mutamba Sere vanoti havachaoni hurumende iine chaichavaitira kuti vakwanise kunyoresa kuvota kuti vazovota gore rino sezvo pachiratidza sekunge pasisisina nguva. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichimiriririrwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights zvakakwidza nyaya yekuti zvibvumidzwe kuvhota zviri munyika dzazvigere kudare repamusorosoro reConstitutional Court, asi nyaya iyi yanzi nhasi nedare inzwikwe musi wa14 mwedzi unouya. Kunyangwe hazvo pasati patarwa zuva resarudzo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatoyambira kare kuti sarudzo dzinogona kuitwa mwedzi wachikunguru usati wasvika. Asi nyanzvi mune zvemutemo dzinoti izvi hazvigoni kuitika sezvo bumbiro richiti sarudzo dzinofanirwa kuitwa pakati pa22 chikunguru na22 nyamavhuvhu kunze kwekunge vaMnangagwa vaparadza dare reparamende. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata amai Mutamba Sere kuti tinzwewo kuti sangano ravo rinoona sei nenyaya yesarudzo iyi.
Tanga tichitarisira kuti iyo nyaya yakaiswa iyo kumatare edzemhosva idzi kuti tichawana mhinduro kubva ikoko nemairana ekuvhota evana vari kunze kwenyika, vana veZimbabwe, nekuti tiri kuona kuti madiaspora, they are key stakeholders muZimbabwe. Tichiva tinotumidzira mari dzatinotumira dzinotarisirwa kuti maremittances dzatinotumizira ari kumamiliyoni akati o, uye nedispensation yatiri kuona iko zvino yehurumende kwavari kudaidzira ivo vanoda kuinvesta nevanoda kuita zvakawanda munyika, madiaspora anenge achitarisirwa kuti vachangewo vachiva part of that. Naizvozvo tanga takatarisira kuti madiaspora achatendedzerwawo kuti vavhote. Asi kunyange zvichinzi DVR yacho yamira, inomira mangwana, dai tapiwa mhinduro iri positive kubva kucourt inotendedza madiaspora kuti avhote, so that kunyange zvikasabudirira kuti tinovhota gore rino, asi tinenge tichitarisirwa kuti pane maelections anotevera tinenge tichitendedzwa kuvhota.
Munofunga kuti pane chingazobuda here ipapo muchizokwanisa kunge pachine nguva yekuti muite zvese zvinodiwa kuti mukwanise kunyoresa kuvhota nekuzovhota?
Ndinotarisa kuti zvinhu zvacho zvinhu zviviri zvakasiyana. Tendedzo yekuti vanhu vari diaspora vavhote inofanira kubuda musi wavatiri kuenda kucourt. Asi kuti tichakwanisa here kuvhota gore rino, uyo ndoumwe mubvunzo zve muri separate. Ndinoona sekuti mibvunzo miviri yakasiyana, nekuti kuti tikwanise, kwaniso yacho yekuti tivhote inenge ichidawo zvinhu zvakawanda kunge zvinge zviri in place kuti tigotendedzwa kuvhota gore rino iri. Kutarisa kuti vanhu vanonoregistra, vanoda kukwanisa kuverifaiwa, izvozvo hongu zvinhu zvinotora nguva uye zvinodaidzirawo mari dzakati o kuti zvikwanisike. Asi kuchinge tapiwa mhinduro yekuti tinokwanisa kuvhota, ndinotarisa kuti zvinhu zvatinokwanisa kuchiita sei kuchigadzirisa kuitira kuti next time tigokwanisawo kuvhota pamwe chete nevanhu vari kuZimbabwe.
vaMnangagwa pavakanga vari kumusangano weDavos vakabvunzwa mubvunzo mumwe chete wekuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vachakwanisa here kuvhota. Vakati iwo chero munhu akwanisa kusvitsa makore 16 ari chizvarwa cheZimbabwe ane kodzero yekuvhota, mungada imwe mhinduro yakadii kubva pane yakataurwa navaMnangagwa kuti munge muchizopiwa assurance yekuti muchavhota?
Tinotoda kuti mhinduro yavo iyoyo ngaiichisimbiswa nemhinduro inobva kumatare, ngazvichienderana nezvichataurwa nejudgment ichapasiwa kumahigh court. Tichiona kuti chokwadi zviri kutaurwa nemutungamiriri wenyika ndizvo zvinoitika, nekuti kutaura is one thing, kuita is another. Ngatichionai kuti kana zvirizvo zvavanotaura kuti munhu wese chizvarwa chemuZimbabwe anofanira kukwanisa kuvhota panguva yesarudzo, ngatichizvionai zvichibudawo zvakadaro mukoti.
Avo vanga vari amai Chenai Moyo Mutamba Sere vesangano reZimbabwe Citizens Initiative vari parunhare kuLondon kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zimwe shirikadzi pamwe nevamwe vanhu vari pamujandigere varatidzira mublawayo nhasi vachitsutsumwa kuti mari yemujandigere yavari kupiwa pamwedzi ishoma. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu ava vange vachisanganisira vamwe vechidiki vane chitsama vaungana pachiumbwa chemushakabvu Joshua Nkomo ndokuzofamba vachiimba vachienda kumahofisi eNational Social Security Authority uko vanosiya gwaro ravo renyunyuto. Vazoendawo kumahofisi egurukota redunhu rebulawayo amai Angeline Masuku uko vanosiyawo gwaro rimwe chete. Mumwe weavo varatidzira amai Febi Mashonganyika avo vati mari yemurume wavo akafa mushure mekunge ashanda kuNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ kwemakore anopfuura makumi maviri ishoma zvikuru.
Tiri mapenjeniya mahwidho baba vekwangu vaisevenza kurairways. Tinohora $30 kuti vanhu vachinzwa wedzerwa mari, tinowedzerwa nedhora. Mari yachona haitoreki kubhengi, inongoperera mukusvaipa. Kuti uzowana mari yekuendesa kuchikoro kumwana hatichaiwani. Iye zvine zvitakatumirwa mapepa emvura kuti ndiende kumvura ndonobhadhara mari yachona ina handina. Saka tasiya kuti toita sei.
Amai Mashonganyika vati kunyange hazvo vane imba vanoshushikanawo nenyaya yekuti mari yavaifanirwa kuwana inonzi yakatsakatika panguva iyo mari yemunyika yakashaya simba hurumende ikazotora danho rekushandisa mari yekunze mugore ra2009.
Baba vakashaya 2007 mari yakanzi yadyiwa neinfraction. Ndambowana kana cent rokuti kana kuti ndiwedzeresowo kana one room chaiyo, handina kana kuiwana. Zvinhu izvozvo zvinhu zvinondirwadza chaizvo kuti baba vakwangu vakashanda 30 years, kana pensheni kana chiya hapana. Yongonzi yadyiwa, yadyiwa naniko mari yacho?
Ambuya Esther Makaki vane makore makumi masere nematanhatu ekuberekwa uye ndeimwe yeshirikadzi dzaratidzira. Vati upenyu huri kuvaomera uye vanoda kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iwedzere mari yavari kutambira kuitira kuti upenyu hwavo huite zviri nani. Vachausvanda vaishandirawo kambani yeNRZ vakasiya basa nekuda kwekurwara. Vati vanowana madhora makumi mapfumbamwe pamwedzi vakatsinirawo kuti vanoda kuti mari iyi iwedzere.
Ndakasevenza kuNRZ for 27 years. Ndikagumira basa 2008 and I'm HIV positive. That's what made me to retire. Ndine vana, there's no money. Ndoda kuendesa vana kuchikoro, this everything. Ndoda mari at least from 700. Inokwanisa kusevenzeka. You can work around it. At least you will have something. Unokwanisa kuita maproject.
Mumwe wechidiki Brian Netta uyo apindawo mukuratidzira uku ati nekuda kwekuti vechidiki vakaita saiye havana mabasa, vazhinji vavo vari kuchengetwa nevanhu vari pamudyandigere, akatiwo zvakakosha kuti mari yavanotambira iwedzerwe.
Ndauya pana pasemu youthi ari kuafektwa nesituation iyi, because situation iyi haisi kungoafekta vanhu vakuru vega. It's a broader national crisis because vanhu ava vakuru ndivo vakatichengeta isusu semayouth hatisi kushanda. So what you are saying, we are calling upon the government kuti zvinhu zvavari kuita, you cannot pay someone akashanda the whole of his life omubhadhara $20.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuNASA kana kuhurumende panyaya yezvichemo zvevari pamudyandigere ava. Asi hurumende yakazivisa kuti kutanga kwagumi guru gore rakapera mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandigere yaizokwidzwa kubva pamadhora makumi mana kusvika pamakumi masere, ichiti mari iyi yaizowedzerwa zvekare muna kurume wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM chiri kutarisa nezvekodzero dzokuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Ini ndini Ivans Zininga.
Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.